urongwa uri pondo kuti honorable Thamsan Mahlangu vachange vachiradzikwa mangwana muso mugovera ku Lady Stanley Cemetery muguta rebulawayo urongwa uchatanga kungwa dzekuma 8 dzamangwanani pachange pachiitwa zvemuchurch service nezvimwe zvakadaro asi tinotarisira kuti kuzenge vakunoradzikwa kumakuva zvazenge zvichiitika around kuma midday kuma 12 noon.
Tiri kunzwa kuti pambenge pasina kunyatsowirirana kuti vonoradzikwa kupi zvagadziriswa izvi.
Izvo zvagadziriswa nhasi chaiye masikatano ndanga ndichinge ndichitaurirana nevamwe vemhuri yavo family spokesperson wavo avo vandivimbisa kuti mangwana zviri pachena hapasina kupokana kuripo kuti honorable Mahlangu vachange vachinoradzikwa kunoradzikwa magamba eBulawayo ku Lady Stanley Cemetery.
Muri kukurudzira vatsigiri venyu kuti vaite sei apa?
Apa tinokurudzira vatsigiri vedu veMDC kunyanyanyanya venharaunda yeNgulumane neprovinsi yedu yeBulawayo neMDC muri yose MDC muBulawayo maprovinsi ose omuZimbabwe ndikangoti nevana vose veZimbabwe kuti vauye tibatsirane tione kuti gamba guru redu raradzikwa zvakanaka zvinomutsindo